mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano wekutanga weMDC Alliance mukwekwe nhasi. Musangano uyu wapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu waitirwa mumusha weMbizo. VaChamisa vanga vachiperekedzwa nevamwe vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vanoti vaWelshman Ncube, vaJacob Ngarivume, vaAgripa Mutambara nevamwe. VaChamisa vati zvakakosha kuti mapato abatane musarudzo dziri kuitwa munyika.
Vari muzanuti wevudambudziko ravange rekuti havana clarity yekuti nyika inoenda kupi. Zvakaimba mugoma vauya, mugoma vauya, mugoma vauya vabhemoza. Vauya. Hatina kuziva kuti mugoma pavakauya vanga vasina muono wenyika. Vakangouya vakati nhanichizha muchero weindependence. Muchero pavakatora zvikanhanho yekumizi. Mizi pavatora zvikanhati dyei mvura independence. Kuisa mamachisa. Kusula.
VaChamisa vatiwo musangano wavo wekuMbizo unofanirwa kuenderera mberi zvakanaka usingavhiringidzwi nemvura sezvakaitika svondo rakapera kumatebeleland.
Ndichataura zvinhu zvitanga. Chokutanga chandichataura inyaya yekuti stay convergent and unamata kuti Mwari mvura muchaunza futi nhasi, nekuti hapana patinoadresa mvura ikasanaya chero kusina mvura inongotanga kunaya. Saka ndirikumbira dei Mwari vatitendedza nekuti ndiri kuona zvaaya kuita kuti mugara vanga vakuda kupama zvinhu zvavo. Chisa mamachisa. Kukula. Musangano uno takasiyirwa naPresident Tsvangirai. President Tsvangirai vakati ndazviona ndafamba makore 18. Pamakore 18 andafamba ndine zvandakadzidza, ndine zvandakatara. Chimwe chavakadzidza ndechekuti hatifani kudzokorora dambudziko ra2008 rokuti tinoenda kusarudzo pane vamwe vatinofana nge tinavo tozoenda kurun off. Nokuti run off yatakaita muna2008 yakaparira vanhu. Vanhu vakaurawa munyika muno nekuda kwekuti kwakaitwa run off. Saka vakati kuti tisaita run off ngatibatanidzei mapato. Mapato edu ngatiendei kune hama dzedu dzataishanda nazvo. Muono ndokuti tenga vose mananga hapana risina mhodzi.
VaChamisa vati vari kufara kuti MDC yakatangwa muna 1999 ikapatsanuka kwemakore akawanda yava kubatana zvakare rwendo runo. Vati apo MDC iri kubatana, ZANU-PF iri kutsemuka nepakati nguva nenguva.
Ndosaka takadai watatevera tanzwa president. Ndobva tauya kuconvergence yekuti tava nemapato akabatana ari manomwe. Nyaya ndeyekuti MDC yauya pamwe chete, mapato anga akamboenda adzoka pamwe chete. ZANU-PF yapatsanurana bato raimbova rimwe chete kenorava nematwinzi rava nemakawanda ava mapatsa. Ndakaona mugara mugaba akuda sekendi kamini kwandodzokazve. Chiza mamachisa. Ndikati mudhara wakaitonokera korokei. Nguva yako wakaita basa tisiyira vanhu. Asi paaifamba anga ananabudangagwa isemufanana. Hakuna chembere noti kana vapfeka batya itsva yoti ndavamhandara.
VaChamisa avo vanga vachiratidza kufarirwa nechaunga vatora mukana uyu kuudza vanhu kuti ZANU-PF iyo vati yava mambembe haisiriyo honzeri chete yematambudziko ari munyika. Vati chava kudiwa munyika kuti vanhu vave nepfungwa dzinopa nyika gwara rakanaka kuitira kuti nyika ibudirire.
ZANU yangova marengenya asi dambudziko redu haisi ZANU-PF. kwa chakwe nda kusiko kunyombana, kwa chakwe nda kwa kwe ma policy, kwa kwe ma issues, kwa kwe vision, kwa kwe ma idea. Adika posela nile masoko, chaku posela nile ma idea. Adika roa nile sipo, chaku posela nile strategy. Adika kona nile zituko, chaku posela nile ma model, nile ma idea.
Vachamisa nevamwe vavo vari kutarisirwa kuita musangano mangwana mugweru, uko vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuungana zvakare kumukoba stadium vachinzwa nezveurongwa hwavachamisa kana vakasarudzwa kutungamirira hurumende musarudzo dzegore rino.